Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirinyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye varizve mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vatadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin nezvikonzero zvine chekuita nemirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi arizve mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi sachigaro weZANU PF amai Opa muchinguri kashiri vati vaMnangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamo hadi vatsigira mashoko aya vachiti vaMnangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano.
Hana kuzokwanisika nekuti angane maprograms this afternoon akazononoka kuvane musangano wedu.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vaMohadi vatuka masangano akazvimira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari. Kusauya kwaMnangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Imwe nhengo yeZANU PF isina kufara nekusauya kwaMnangagwa ndiva Neva Moroto. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato reZANU PF richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. VaMasaraure vakabviswa kuchikurubhi Remand Prison vachiendeswa kuparirenyatwa mushure mekunge vakuru vemajeri vaona kuti kurwara kwavo kunoda kurapwa navana chiremba. VaMasaraure vakarohwa zvakaipisisa pavakasungwa vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika munyika. Magweta avo paakakumbira kuti vaende kunorapwa kuchipatara vari muusungwa, muchuchisi akati vaikwanisa kurapwa vari kuchikurubhi Remand Prison. Kunyangwe hazvo magweta ava masaraure akwanisa kubvisa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Vamasaraure vanonzi vachatanga vadzoserwa kuchikuru Birimand Prison, uko kuchanogadziriswa mapepa avo ekubuda mujere kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vari kutarisirwa kuburitswa muhusungwa nemari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora vozotongwa vachibva kumba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wemagariro evanhu musangano reAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObert Masaraure vari kuchipatara kuparirenyatwa hospital vakabviswa kuchikuruzi zvara nezuro vachinzi vange vachikwanisa kuwana kuti vakwanise kubatsirika kubva kuparirenyatwa hospital. Asi muchichisi vanga vakatiimbisa kuti vaObert Masaraure vachange vachiwana medication kuchikuruzi sina kunge zvakange zvakakwanisika kuti zvizadzikise.
Saka uku kuparirenyatwa variko vachirapwa asi vachiri muhusungwa.
As we are speaking right now, nenyaya yebhedhi yavo yakwanisika kunge yabhadharika. Saka tinoimba kuti vaObert now vari kurarama vane bail of 500 vari kuparirenyatwa hospital.
Vari kunzwa zviri sei tichitarisa kukuvara kwavakanga vakaita vachitanga kusungwa?
VaObert semunhu akanga asina kugara atambira kana kurapika vabva vakakuvadzwa mukurohwa kwavakaita nevanhu vanhu vakavatapa vaya. Handidi kugona kupomera kuti ndevei, asi rekandingoti vanhu vakavatapa mukurova kwavakavaita vakavakuvadza zvisingabviri kubva mutsoka nenyama dzavo dzose. Saka izvizvi vari kungokamhina kutaura pamusoro pemakumbo avo, vari kukamhina nyama dzavo vari kugumbikana. Ukavabata vanotochema kuti aiwa makundibadzisa. Saka zvichitaura kuti vaObert Masaraure is in pain.
Avo vanga vari munyori wemagariro evanhu musangano weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Vamwe vagari vekukadoma vari kuchema nerekuti vari kuoneswa nhamo, vachinzi ndivo vakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mutauriri womubatanidzwa vevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Pakadoma hungu pane batai batai baba nenhau yepolitics yakakonzerwa nekuratidzira kwakaita vanhu munzvimbo ine kukadoma. Tine vazvina bhizinesi vakabatwa vakavharirwa mukati vakawanawo pekubatanidziwa ipapo mushure mekunge akambenga ari independent councillor nevatungamiriri vese vanhu vane zvekugaro zvechekuita zvigaro mubato rinopikisa reMDC. Vari kubatwa baba vachikandwa mukati, vanhu vari kubatirwa pamakotsi vauya kuzonzwawo nyaya. Mazita avo akatoendeswa kudhara kune vanoferefeta nyaya, vari kungotorwa vachikandwa mukati.
Vari kunzi mhosva dzavo ndedzei?
Baba ndakawana nguva yekufamba nemapepa ari kumadzitare, but hapana pandakaona pane chekuita nemhosva dzavo, but ivo vari kutaura vari kuti inonzi public violence.
Vana muzvina bhizimisi vakambunyikidzwa munyaya idzi ndevapi ava?
Baba tina zvina bhizimusi ane kambani irimo mukadoma akakura pakushanda ane mashanda about more than 20 anonzi Munyaradzi Edison Matombo. Baba mabatirwo akaita murume uyu zvinonzi akabatwa nemupurisa, but mapurisa uyu achipa uchapupu mudare ari kuti iye akatumwa naDespo kuti ane information yavabva yavanzwa kubva kumaCIO kuti vamubati ane chekuita nekupiswa kwakaitwa maparty office nekuratidzira kwakaita vanhu. Saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ari mukati ende mhuri dzake dziri kuchema, vashandi havachavhura kambani vari kutya nekuti paakasvikirwa akasvikirwa nevashandi vake vamwe vaviri vakangobatwa vakakandwa zvakare. Mudzimai achienda iko kunoona baba akakandwa zvakare, maneja achienda akakandwa zvakare, munin'ina akaenda akakandwa zvakare. Saka hapana achagona kumira kunovhura kambani kana kumba hafamily varikuchema kuti we are not at peace at all.
Ko mudzimai nevana varikupinzwa opapi munyaya idzodzi?
Tine mumwe mudzimai zvakare akatobva pamuviri murume akauya kudare zvoona ndobva atobatwa zvakare. Saka vanhu ivavo hatinei neukama navo, but tiri kuonawo zviri kuitikawo munyika.
Avo vanga vari mutauriri wevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vachitaura vari parunare kukadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi revemutemo kana vemapato anoitawo zvematongerwo enyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevashandi muBotswana, reBotswana Federation of Trade Unions, BFTU, rinoti harisi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevashandi vemuZimbabwe nehurumende yenyika iyi. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Sangano iri rakatambidza nezuro gwaro renyunyuto kubazi rinona nezvekunze kweBotswana mushure mekunge nhengo dzaro dzamboratidzira muguta reGaborone Botswana. Zvinhu zvakaitika panguva imwe chete apo masangano anorwira kodzero dzevashandi muAfrica akaratidzira pamizinda yeZimbabwe munyika dziri muAfrica. Utungamiri hwesangano revashandi remuZimbabwe reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT unosanganisira mutungamiri waro vaPeter Mtasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa tichitevera kurama mabasa kwemazuva matatu kwakashevedzerwa neZCTU. Munyori mukuru weBFTU vaTusambutali vanoti vakatora danho rekuratidzira sezvo vasiri kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Basically the aim of the protest march was to stand in solidarity with workers in Zimbabwe. It's a way of putting pressure on our government to also do the same.
Zvakaitwa nevashandi vemuBotswana zvakatambirwa nemufaro mukuru nezvezvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muBotswana. Mumwe wakafadzwa nechiitiko ichi ndivaAdmaya Mukweva, avo vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa.
Nekuti kwedu kuvanhu vanhu vabvumidze kuragidza zviri nyore vanodzivisa kuragidza. Saka at least kana vakaragidza inzwi redu zvichemo zvedu zvinonzikwa. Saka varagidza kuva nehanya nevavakidzani wavo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakarumbidza chiitiko chane zuro ndimuzvare Senzeni Godongwana, avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekutyorerwa kodzero dzavo.
Vari kutotibatsira dzimwe nyika kana vachiti isusu semaZimbabwe vari kuchirwirawo nokuti tatambudzika kuZimbabwe. Hurumende yedu haisi fe, zvinhu zvinenge zvichingokwira. Saka tinotonzwa kufara. Saka ngavarambe vachingoita kuti vatambe vachitibatsira kuti tiite kuti hurumende iripo ibve tisiwo imwe isina corruption, isina mbavha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaTony Mushiri vanoti zvakaitwa nemasangano evashandi muAfrica zvinofadza kuti nyaya yeZimbabwe yakutoda pasi rose kuti ribatsire vana veZimbabwe.
Ndizvo zvava chitochema kuti dai mudambudziko rekuZimbabwe rakudawa sama other countries kuti vadi vabatsire. Vafana mumusha baba kana achingoti ndinotonga. Wana vanomboti mumba vachidai, but ukazoya baba munini kuti aiwa mukoma. Wana havasogara zvakanaka nemukadzi, hamusobata mukadzi zvakanaka. Dai mukoma, musha unodi.
Mugwaro rakatambirwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeBotswana vakuitsimang. BFT inoti vashandi vane kodzero yekupa maonero avo pamusoro pematongerwo enyika nemamiriro eupfumi hwenyika yavo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa muZimbabwe mushure mekuratidzira, uye vanhu gumi neshanu vakafa mushure mekupfurwa kana kurohwa zvakaipisisa nemapurisa nemauto. Kutaura kuno, masoja aya achiri mumigwagwa umo anonzi ari kuenderera mberi achityora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi chatinopiwa naMarvelous Muhlanga.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Magdalene Muriro uyo anoti ari kushungurudzika chaizvo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe negamba muimbi Oliver Mutukudzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsanangurirawo kuti mabasa api amuri kuita munyika pari zvino uyezve chii chakaita kuti mufunge kutanga kuimba.
Inini iko zvinezvi ndava munhu akaretire zvake. Ndakanga ndiri mushandi wehurumende Civil servant, ndikasiya basa ndofunga muna 94 ndakunoita zvangu zvemaoko ndikaita basa rekubika saka ndakanga ndiri kubika asi ndagara ndiri muimbi zvese zvichiitika izvi ndakatanga ndiri muimbi ndakatanga zvokuimba muna 1985 ndakaenda kucollege of music ndikanodzidzira kuverenga manotes ndikabva ndikazoita level 1 yevoice kudzidzira voice level 1 saka ndopa ndakazotanga zvekunyora music ndakatanga kurekoda muna 1987 ndakarekoda single but haina kunyatsoita zvakanaka kuma90s ndopa ndakazorekoda imwe single yangu yainzi Jabulani ipapo ndakanga ndiri kuimba secular ndisati ndava kuimba dzimbo dzechitendero muna 99 ndopa ndakazotanga kuimba dzimbo dzechitendero.
Semudzimai mungati imi chii chakaita kuti mutange kuda izvozvi zvekuimba? Tinoona kuti nguva yapfuura vanhu vanga vasinganyanyoremekedzwa kana vachiita zvemagitare.
Takanyanya kuda kuti ndiite zvekuimba. Ndinofunga zvekuimba zvinoberekwa zviri muhana, zvinenge zviri munyama mako. Ini mai vangu vakaita zvekutorohwa, kurohwa kuti vasiye zvekuimba. Mai vangu vaiimba uyezve vairidzambiri. Saka vakarohwa namai vavo kuti vasiye zvekuita zvekuimba izvi. Asi inini ndakangogara zviri mumwoyo mangu ende hakuna munhu akagona kundimisa kuimba. Kurega kwandakaita kuimba ndakatomira zvangu nenyaya yekuti nyaya dzemumhanzi idzi ukashaiwa sponsor unenge uchiti pawawana mari womboita pawashaya mari wombosiya. Asi zvekuimba ndakangozvinzwa zviri muropa rangu kubvira ndiri mwana wechikoro kufarira music.
Tinoona kuti pari zvino veruzhinji vari kuchema muchakabvu Oliver Mutukudzi uyo aiita zvekuimba. Imi makamboshanda na here?
Ini handina kushanda navo ende zvinonyanya kundirwadza chinhu hwani chinonyanya kundirwadza chinhu hwani chekuti inini ndiri munhu uyaya anotarisira mukunyora kwangu kwedzimbo dzandaa kunyora ikozvinezvi magariro evana vechisikana kuremekedza magariro evanhu vechisikana zvavanoti pachirungu mufeminini ndozvandiri. Saka ndine kanziyo kangu kandaida kuimba kevana vanororwa vari vana vanomanikidzwa kurohwa. Ndakanga ndakatozvifunga kuti gore rino 2019 ndichaenda kuna vamutukudzi ndomboti ndoda kuita collaboration navo. Ndakatozvinyora pafacebook yangu page ndarwadziwa ndazodzivashaika ndikati inga ndagurirwa naivedue zvana ndakaronga handina kuita mukana wokushanda navo asi kungotaura navo from afa.
Iro gore rino shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anoita izvozvi zvekuimba?
Shuwiro yangu ndeyekuti pandiri izvozvi ndine nziyo 7 dzandakarekoda dzegospel. Pasara kanziyo kamwe chete kekuti ndikwanise kuti ndiburise albhamu saka ndinoda kuparura gamba refu rangu muna May kana Mwari vanditendera. Asi kuburikidza nekushayika kwatakaita kwane gamba redu kushayikirwa nemukuru wedu Muchipanga Mazano ndakatofunga kuti ndakumboita kambo keruremekedzi kekuvaremekedzi saka ndakatokanyora ndakakapedza angosara kunoona producer wangu mumazuva mashoma week or two kanofanira kunge kabuda.
Chimbotitsenhuriraiwo kamwe kedzimbo dzamunozikanwa muchiimba.
Waiva nemurume ainzi Jobo aigara nyika yainzi Uzi waitya Mwari akarurama aitya Mwari zvikuru.
Aiwa kanonyatsobata moyo. Mukupeta yedu hurukuro yedu vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ikupi?
Zvinezvi paFacebook page yangu inoti Magdalene Muriro munhu akangoenda ipapo pane zvese zvinotaura nezvenziyo uyezve ne pari kutengeswa nziyo nekwandiri kuenda zvimwe zvachona ndakangonyora nyora nechidimbi asi ndiri kutoti ndivandudze peji yachona nokuti pane zvakawanda zvakachinja chinja.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Magdalene Muriro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana nanyanduri mukoma chairman mupfurutsa vanodada nemutauro wavo wechikore kore vachiita netembo dzakasiyana siyana.
Wauya mukore kore wehurungwe, wauya nechide pichinguva, wauya nechide kondowa. Wawu ya nechide pambiwa, wawu ya nechide nyambiwa. Weito kunzami ile chichimara waka chichetekera. Chawu ya chakare chichide kondo wa nesuku pirienzi. Chawu ya chile kore le na chikore kore. Ungaro ude nyetera waka chichetekera ude nyinura. Waito kujina abo ya ude ndisaiza. 100% mkore kore wa urungwe. Waito ukatiku jaga ya puto waka kuseka. Chawu ya chakare chichete mnyuma nenyika. Chikore kore chile nagiriziwa. Chikore kore chile kwenenzewa. Chakare chichameza. Wakamota mbazua bizimiti na chikore kore iwe. Omene nga unaone vicha. Nati mwachewe. Chawa chikore kore. Kunza kunza. Kupanza na tite ndati de daro. Nina hata kutetekera chito kondo wa ni mkoro kore wa urungwe.
Nijerangu roku shawa. Adine vichia menu mpuruta. Nijerangu chare chare roku shawa. Adireba chitupa jisindi.
Chia menu mpuruta wa shari kwa kupia.
Nagaro shari kwa kuchinoi mungore 1977.
Mkakurira kupi chairman.
Naka kura panonzi pa Alaska Dolomite, mbaba wangu wae jizza ipapo, wae zikangmane zitaro kuti dzuda. Wae jizza ipapo, ini ndaka jizza ipapo grade 1 kuso grade 4. Grade 5 kuso grade 7 ndaka jizza kumusha kukareleshi pa chitimbe primary. Ipapo ndri pa chikole ipapo, zero kuti chairman, ndipa nikataka kuriramba ipapo, ndanganda akunzi Alfred. Saka amai pa wakawaze, nangara wasindisi wa mapachikole ipapo, wasindisi waga, wakatireja gongwa nangane zi chairman. Headmaster wakati na muna didaro pano asiseme milipo wachini ayane nza Alfred. Jepa nikada hizu wopati una headmaster zukazune zaniyo nika nienzi chairman. Kwa nziko Alfred wakarona kubu nga njindaka nchini ya ziteni ndenga na zuku bae. Jepa nikati mwaisha mundika nyapa hizu wana headmaster hizu. Form 1, papa kudu wama birth certificate. Jepa nikani duone birth certificate. Jepa nikata nga usansa chairman. Chitimbe secondary kushika form 4 and 2 zana nangu ndi chairman asi. Mandika ziza na wapa grade 5 suga 7, mandika ziza kutu mwani ziza ufei.
Mungati sana ngurote, shaka famba sei kutu mupinde mu kudetemba u?
Mkudetemba u, kutu kazila tima hoji wa giribiti yangu tuchikore kutu, shaka tanga ndiru ku, aaa, jonga ndiru ku mafuro, ni takai ziye fomu jeti ziye jema sitri ziye, ndiru ku mafuro, ndiru batanga taka u kazilo tima hoji wa tangu tuchikore kutu, isi ko, tingati ni nyizu, unkati mbishati, isi mabili wa biyangu tembo kupase na u, tango daro daro so. Saka pakatanga kuvhurwa station imwe kwaibva kunene nyamunyame FM 94.5 ndaikando kuti mwoti mwoti taipinisa pamhepo tinoti taikurukudza tichiti nao boy natsakutetekera nyamunyame FM 94.5 iwe ndati ndikukodzera nechimbuti ndati chuna pa 94.5 man pakati popo ndipatakatakagwadza kuti mwoti tichiwanda chaizvo pamwe pacho ndikaita ngomuna matongo kuti mwari baba tine kutendepa nekuti pasa mvura ite wanda. Chiba wachide ipa mambaira zilibanza ula. Ndezi ngosandai itasidia wanda. Sa kutu jaya nangani nera mtopu. Chakani jeju kwa dabura jesu. Ngeda zichenge teka makari mumusu.
Saka ziri kutambiru wa sei netembo zenyu iti.
Neta ndo wa saka nyanyazi. Sa kutu kusasa afrika wa kundu tumuonu. Mnara kumbira andi ukuwa. Sa kutu tawa siku funza watu nae mnega la kupi ni. Tuo nechisa chenyu makakura zesu. Kutu matarura andi kafu mwadu ipopo. So wanga jinji. Andi funga watu nilichembe. Saka wanu kubutiza nana sekuru wangu. Anenza Stefano kanjunjuma. Na afurungi kashinga mire wangoro chikore kuro zvipa ndaidzwa saranga kuti vasungo zvino ndakazvisvikira pakubata chikore kuro chacho inyo zvangu ndiri mukore kore ane kurumudza mutoro wakadaro so saka ngoti wabi yangu munhu dada nerudzi wako hakuna kutaya rudzi wako nendeya kuti kwaya chirungu manje
ndakanzwa makakandawo kadetembo kekuchema gamba renyika mushakabvu Oliver Tukumtukudzi
adetembo kaita kuti bichara bizi yatanguka atangozo. Siza mtuku zilea ita uro kuru kuru wa isanganisa kuti yee mniti pasa panyengwe kanita kaka siku jini ndaka kubeleka kutika yivure Zimbabwe
saka pamuneni saito kukumba maa ndaito kuperewa dasara nidetika na kunangara aisa manyanga muka urundo sama nyanga yu ama ishuga pai neri ya ziwere ziwere mdeimba sama nyanga rana kutuwa kutewa miri makati pae shamba imanja no kipo tite tetekera haina edita uza tabati wanyo korera. Nakosora ina hewa mibu tamoyo kutima sama nyamba muka uru. Kisaru za kutuko na havi ya mwere nyo mtaka nizo weji kore kore. Anduona kushiba matikuora. Tafunga dande. Kwele wande kuno. Tati mwanchewe. Dorore imuru gare sama nyamba kukori ba mtukuchi.
Tirikuda kuti vana veZimbabwe vakateerera. Vangonzwawo kana muine netembo yamunogona kungokanda onye yechikorekore pamusoro peStudio 7.
Studio 7 ndeni ndipasa nawo. Studio 7 ukaichetekera wete kunzwa moyo kuti watoa. Ukanzi vajunga vane miri vachokukurukudza wete kunzwa miri ibete kuchichimara. Ukanzi vachokukurukudza nawo dziri kuitika mupazirino. Wete ziya kuti pano ndatetekera. Ukanzi vachitaura nawo dziri kuitika munharaunda. Wete ziya kuti aiwa. Yauya nepinyire mhando ipamusoro.
Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma chairman.
Aiwa ndatenda vajunga vane miri.
Manga makateerera kuna Nyanduri, chairman mupfurutsa. Muchirongwa chedu, upenyu wedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ane mufaro. Ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kamboka Oliver Mutukudzi akati siya shondo rapfuura iro tapa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro yenhau dzedu. Mutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wavo wekuMount Darwin. Tapa tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Ezeninga ndiri muWashington DC.
kuisika